rimwe remagweta avachamisa advocate vane mpofu vati havachadi kuti muzvare kupe vape mhinduro pachikumbiro chavakasvitsa kudare chekuti mutongo wakatirwa nedare usendekwe parutivi vampofu vaudza dare kuti muzvare kupe havana kupikisa mudare rehigh court pakanzwika nyaya iyi iyo yakakwidzwa kudare neimwe nhengo yemdc vaelias mashavira yokuti vachamisa havana kodzero yekutungamira bato remdc sezvo vachiti kudomwa kwavakaitwa sina mushakabvu vamorgan tsvangirai semumwe wevatevedzeri vavo kwaiva kunze kwemutemo
zvakaitika ndezvekuti maitokozani kupe havana kuisa mapepa vachipikisa kana kubvumirana nechikumbiro chakanga chiri kudare rekuzasi rehigh court asi vazosvika kunoko ndo vanga vakutanga kumhanya mhanya vachiisaisa mamwe mapepa isu tazoti aiwazvo kuvanogotinetserei kuno munhu akanga asina kumboisa kana chikumbiro kuzasi saka ngavachibuda panyaya inoyi hativadi panyaya inoyi tinongoda vamashavira nokuti ndo vatanga tichita sei tichinetsana navo
asi zvataurwa navampofu mudare zvapikiswa negweta ramuzvare kupe valove more madhuku avo vaudza dare kuti muzvare kupe vane chekuita nenyaya iyi sezvo varivo vaiva mutevedzeri wavatsvangirai aifanira kufanobata matomu pakafa vatsvangirai pakamirirwa kuitwa kongiresi yechimbi chimbi sezvinotaurwa nebumbiro remitemo remdc kana mutungamiriri webato achinge afa
mai kupa vakwanisa kubuda munyaya iyi nekuti jajimendi yakabva kuhigh court yakati vachamisa havasivivo munhu aifanira kuita president utori president mai kupe as acting president nebumbiro remutemo rakashandiswa nedare rekuhigh court saka mai kupe vari kutoti aiwa ndatova nejudgment yekuti ndine mutungamiriri wemdc kusvika paitwa congress havangambobudi munyaya yakadaro ndo vachatodefend kunyanzi uya akaendesa nyaya yekuhigh court akati haachadi ivo vacharamba vangoripo saka ndo zvotanga tichinetsana masikata and ithink manzwa dare rechitaura kuti aya ndo vachazvitonga izvozvi mangwana asi ndinoona kunge vanditozondanaanizo vazondiramba kuramba ichienda mberi vachiti aiwa mutemo unenge wakajeka ipapo
mumwe wevaive vatevedzeri vavatsvangirai vaelias mudzuri pamwe nevaimbova munyori mukuru mumdc panguva yeutungamiri hwavatsvangirai vadouglas mwonzora avo vanga vakadomwa navachamisa kuti vapindure panyaya iyi vabvuma kubuda munyaya iyi vachiti pakanzwika nyaya iyi muhigh court havana chavakataura dare rati richatura mutongo waro mangwana wekuti muzvare kupe vobvumidzwa kunzwikwa nedare here kana kuti kwete dare ratiwo riri kuda kuti magweta awirirane kuti mapepa ari pamberi paro ndiwo here akashandiswa pakanzwikwa nyaya iyi muhigh court vampofu vati mapepa aya anosanganisira kuti bumbiro remitemo rebato chairo nderipi rinofanira kushandiswa panyaya iyi anofanira kupenengurwa mudare rehigh court mdc inonzi ine mabumbiro akasiyana zvichitevera kuvandudzwa kwakaitwa bumbiro rebato iri pakongresi yaro
zvakaitika ndezvekuti mapepa ekuno paakagadziriswa achiunganidzwa akanga asina kukwana zvakanga asina kukwana takanga tanyora isusu tichiti mapepa aya auya ana kukwana saka zvaasina kukwana tipei mapepa asina kunge akaiswa ipapo saka zvazvoitika ndezvekuti nhasi dare ratipa mamwe mapepa ndofunga about 200 pages ndobva ratitarisai ano 200 ndobva vabva vatitarisai mapepa aya muone here kuti ndiwo mapepa amakanga muchiti akanga asipo saka zvatazoita manje tazoti tinoda kuti timatarisise nekuti isusu tine vanotituma mainstruction lawyers totarisa mapepa auya nasai toona here kuti ndiwo here mapepa akanga ari kuchii akanga ari kudare kana achinge taona kuti ndiwo akanga ari mapepa akanga ari kudare tochifamba tienda nayo
vachamisa vanoti ndivo mutungamiriri webato akasarudzwa nenational council yebato ravo kuti vatungamire bato remdc zvichitevera kufa kwakaita vatsvangirai izvo zvakazotsinhirwa necongress yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika nekune rumwe rutivi vamashavira avo vakakwidza nyaya iyi kudare vanoti muzvare kupe ndivo vaifanira kumbobata matomu pakamirirwa kuitwa kongresi yekusarudza aizotsiva vatsvangirai dare repamusoro rakabvumirana navamashavira izvo zvakazoita kuti vachamisa vakwidze nyaya iyi kudare resupreme court mutauriri wavachamisa dr nkululeko svanda vaburitsa mashoko ekuti vachamisa ndivo vacharamba vari mutungamiriri webato ravo zvisinei nezvichabuda mudare resupreme court ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi.